Rashi tells us in Zulu Msangano we battle with Zanu PF, we provincial coordinating committee, wakaitu wapachikoro chinoya high school, vamutsangwa vanoti nyaya yehoyi iri kuitika zvakanyanya munyaya dzekutenga mafuta edzimotokari, fotereza pamwe nekuwanisa nyika mari yekunze zvikuru madhora ekuAmerica. Vamutsangwa vanoti hapana zvinhu zvinofanirwa kunzi hazvibvunzwe zvine chekuita nemafambisirwo ari kuitwa upfumi hwenyika.
Tinofanira kuti tione structure yeekonomi yedu kubvira nyaya yeforeign currency, nyaya yekutengeswa kwemafuta nezvimwe zvakawanda, nyaya yekutengeswa kwefertilizer. Tiri kungoona kuti mafamazi haasi kubudirira asi vari vari kurima. Nyaya yeforeign currency inofanira kutiita kuti ngatirege kuti pane chimwe chinhu chakabvundika chisingabvunzwe. Zvese zvoda kubvunzwa izvozvo. Vozi vanokwanza kuti vakapinza mari yavo munyika muno akaisa 10 million. Haamuke mangwana yechinzi yaalocatewa yeitwa izvozvo ndozvinoita mainvestors vade kusasare kuisa mari yavo. Titaure negovernment naminister of finance napresident kuti we want a reform of the financial system.
Vakatiwo pane vanhu vari kurongera mari yenyika, vana vava Munangagwa ivo vasingazive, nokudaro vanhu ivavo vanofanirwa kuferefetwa.
We want that to be visited. So that the only constitutional person and authority, Munen, Nigamunu, Giranimari, are in charge.
Vamutsangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yavamunangagwa kuti vemabhizimisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizimisi munyika. Vamutsangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yavamunangagwa kuti vemabhizimisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizimisi munyika. Vanotiwo bato reMDC rave kutoparara uye vachamisa upenyu hwavo munyaya dzezvematongero enyika wasvika kumagumo.
Izvozvi zvakona ndakapati kacho kavangu vagaira nako kuti kangazviti kaparara iye zvino kataparara.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirwa navachamisa vachauton hwende vanoti bato ravo rakasimba harisi kufa uye zviri kutaurwa navamutsvangwa kurota vachiyamwa.
Vamutsvangwa ava munhu anotaura asina nematuro ese. Hakuna bato rinonzi riri kufa. MDC haife yakafa. Izvi zvinhu zvekuti kubvira even hurumende yakanga iripo yakazama vatsvangirai vachiripo vachirohwa vachishungurudzwa. Chinangwa chavo chiri chekuda kuuraya MDC. MDC bato rakasimba harigoni kuti rife. Vamutsvangwa vachatofa vakaisiya iripo.
VaHwende vanoti ichokwadi kuti hurumende yevamunangagwa iri kuda kuparadza MDC Alliance asi vanoti vacharamba vachirwa semvumba.
VaMunangagwa vanoda kuuraya MDC Alliance kuti varambe vachikwidza mapurize, varambe vachizvinyirira vanhu, but isu taramba hatigone kuti timbunyukizwe navamunangagwa, hatigone kuti tisarende bato redu reMDC Alliance kuna vamunangagwa. Kana kuchinzi tichafa chirwira kodzero dzedu sevana veZimbabwe, kodzero dzedu sebato reMDC Alliance, so tichafa tichirwira.
Nyaya yekusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe yave kukanganisawo kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, sezvo European Union nehurumende yeAmerica vari kushora hurumende yevamunangagwa vachiti iri kudzokera mumashure muutongi hwejekerere nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Nyaya yekutumira mauto nemapurisa kumuzinda weMDC Alliance weMorgan Richard Tsvangirai House iri kunzi nenyika idzi inoratidza kuti Zimbabwe haitevedzeri mutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.